Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 9, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe haafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Zimbabwe inorova Zambia 4-2 mumakwikwi ekosafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nhasi ivaudza vatsigiri vavo kwamutoko kuti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya, kunyange hazvo matare akatura mutongo wekuti madzishe hafaniri kuve nedivi raanorerekera. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashaura nevatsigiri veZANU PF pamusangano waitirwa pachinzanga Primary School kuno kwamutoko nhasi, vamunangagwa vati nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzeparamende dzinofanira kushanda pamwe chete nemadzishe mukutsvaga rutsigiro kuitira kuti ZANU PF igokunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru.
Moyemuka kuti mudunhu renyu munyika menyu across the board nokuti samambo rotonga dunhu rauri hatongi nyika yose, asi ZANU PF yakapararira chii nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Mumwe wemadzisha anga ari pamusangano uyu vaEdward Nyamukapa vati vachashandawo nebato reZANU PF vachiti vafara zvikuru kuti vamunangagwa vari kuvaona sevanhu vakakosha.
Uro ruremekedzo rwauya pachaizvo zvatinotarisirawo semadzimambo tishande nevana vedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvangazvisinganyatsobatikanaba nevazhinji. Dai tikashanda takadaro handifungi kuti pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Izvi zvinopesana nemutongo wakaturwa nedare repamusoro masvondo mashoma adarika wekuti madzishe haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuve nedivi raakarerekera. Vamunangagwa vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzakasununguka kutumira vaongorori vesarudzo kana nhasi chaiye vachiti bato ravo harina chekutya kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Kuwanda kwatakaita uku ZANU PF, why would we want to fight this pope? Why? The guys tendera mako zvitarira ukabona chanetsa okandira musuva chorya chopfuura andozvona. No violence, we want free, fair, credible elections.
Vamunangagwa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vabatane pamberi pesarudzo vakashora vaimbo vamutungamiri wenyika Robert Mugabe vachiti vanga vakonzera kusawirirana mubato ravo izvo zvavati vakazomisa kuburikidza nekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vamugabe vasiye basa panyaya yebudiriro vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa migwagwa nyaya yekusimbaradzwa kwekugadzirwa kwemagetsi kusimbaradza nyaya yekurima pamwe nekugadzisa nyaya dzemasaisai kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubata zvinotepfenyurwa nemakambani enhau ndakamirira Studio 7 kwamutoko ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo kurutenga kumasvingo. VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachashanda zvakasimba mukugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Isa mbabatisa. Ukula. Tungami ndio itakuta kunogadzira patu kuenda musi wa 30. Musi wa 1 tichingopedza takuda hurumende chi? Hurumende chi? Ine mutungamiri kuchi? Nenyika chi? Aize. Iye kunoona sawa mudangagwa makavatarisa. Mukotarisawo ungoti kutonga kwaro. Achiti uchingotonga. Kungaona kutungamirira kucha.
VaChamisa vati kunofanirwa kuva nenhepfenyuro dzakasiyana siyana dzinotaura maonero adzo pachena kwete kumira nenhepfenyuro imwe chete. Vati nhepfenyuro dzinofanirwa kutepfenyura nemitauro yose pasina rusarura.
Vanhu vane kodzero yekudemonstrata, vanhu vane kodzero yekutaura. Hakuna anofanira kusungwa, hapana anofanira kuurawa kana kukidnapa. We are going to restore my freedom zevanhu kutsoropodza hurumende. Chechipiri ndoda kumeka shuwa patinongopinda hakuna TV 1 non ZBC. Tomama TV akawanda anoteropodza President Chamisa chizvamabatisa. Kukula. Toda kuti munyika muve nema TV akawanda nema radio akawanda. Asi pama TV toremekedza mitauro yedu yose iri muZimbabwe. Inzwike pama radio eZimbabwe. Inzwike pama TV eZimbabwe.
VaChamisa vatiwo mashanduro emadzishe nemasabhuku anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu uye asingamanikidze vanhu kuita zvematongerwo enyika.
Tona kukanikazve nyaya yematongerwo nemagaruro ematurhu. Madzishe nemasabhuku ndo vanoita basa rekutonga. Asi vasingatyisise shumba vachitungamirira vanhu vani? Vavo. Asi ngavasarudzwe munharaunda nemadzinza pachinyakare. Kwete kugadzwa nehurumende isingazive kuti munhu uyu ropa rake ndereushe here. Ndozvimwe zvinoita mvura yekanaka.
VaChamisa vachange vari kuchiredzi mangwana. Vamwe vevatsigiri vavo kuchiredzi ikoko vanoti vacharatidzira mangwana sezvo vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa maprimary elections eMDCT munzvimbo iyi. Tabata mutevedzeri wemubati wehomwe kuMDCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda kuti tinzwe zvavakaronga.
President vedu vachamisa tinovada chaizvo vari kuuya mangwana kuchiredzi West Patovani Stadium. Asi problemu yatinayo kuchiredzi iri kuchema nevanhu ndenyaya yeimpossession of candidates. Kungava takatarisa chiredzi West tiri kuti MDC is a party of democracy. Pati wa surprise ndokuimposa munhu wane vachisiya mamwe vaviri. Saka hato zvakarishaisa kuti ha isiri kuti vanhu vanosandira musangano but when it comes to nyaya issue yekuti taakupinda kumaelection pane munhu anonzi is very important.
Makambo zama here kukwidza nyaya idzi kumusoro mumusangano kuvakuru vari vakadziteerera here muchivaudza zviri kuitika?
Taka nyaya ishu yechiredzi West tatova vanhu vachifamba vakabva kuchiredzi vakaenda. Problem nyaya iripo ndeyekuti isu takaona nemainvestigation edu vanhu vakabva kuno vakatuma vanhu kuti endai kuHarare. Munoona electoral directorate yana Morgan Komichi and tichovazepaationa kuti masvika kunationary kwacho kuna vakomichi vanosvika kudzadzokera kuprovinsi. Tikaona tiri kutangwa pfungwa dzedu vari kuti vacho kuseri itini imwe vari kugadzira congress yenext year vatora kuti ihwine vanava.
Zvino muri kuona sokuti kuratidzira kwaakurongwa neremusangano hakuzokonzeri here kutsemuka kwakanyanya kudarika kutoripo kare?
hatiti konzeri chatinoda isusu vari kuti the rigging machines izvi ndo vari kutokonzeresa vanhu vapaita madisgruntled members zvino vazapedzisira kuti vanhu vari kugununa strike posts vanofamba.
Mutevedzeri wemubati wehomwe weMDCT kuchiredzi West vaCollins Musakanda vachitaura vari parunhare vari kuchiredzi kwakare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remukuru anoona nezvesarudzo muMDCT. Vakawanda kudunhu reManicaland vari kutarisira kuti bato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa richaita mashiripiti ekutora zvigaro zvakawanda sezvakamboitika mugore ra2008. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanyaya iyi.
Dunhu reManicaland rine vamiriri veparamende makumi maviri nevatanhatu asi musarudzo dzapfuura dza2013 MDCT yakawana vamiriri vatatu chete vamwe vose vari vezanupf. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai vazhinji vane chivimbo chekuti nemamiriro aita nyika pachava nekushanduka musarudzo dzichaitwa munyika. Kubva musarudzo dzemuna 2000 MDC yaikunda mudunhu reManicaland asi izvi zvakashanduka muna 2013 ZANU-PF ichitora zvigaro zvakawanda kunyange hazvo vakawanda vachiti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvakanyanya. Mumwe wechidiki mudunhu reManicaland uyu anogara Gold Springs vaNicholas Matimati vanoti vachavhotera mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nekuda kwekuti hurumende iripo neyaimbovepo dzakatadza kuzadzisa zvido zvavo kwenguva yakareba.
Izvinezvi gore inoti nazozviti 2018 Chamisa Mofi tiri kuaudza tichitaudzawo kuti ka 2018 Chamisa Mofis bozikada kudzokerera futi kuti tidzosere wanha wakamugwara ka wata nechindurura nechakanyanyisa manje zvinezvi.
Vatinokudzwa mutsveta avo vanogara kubhunda kwamutasa vanoti havaoni hari dzofanzirofa dzichizovhoterwa nguva ino sezvo kumashure vaiona vatungamiriri vemhando iyi vachirara pabasa. Vanoti mukore uno vanhu vanoda vatungamiriri vanotemwa dzinobuda ropa.
Age difference vafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980 zvizviita muna 2018. Like myself ndazvarwa 1980 ndaingoziva mugabe ndiyeye izvozvi tina vana muchangwa ndiwavo saka generation yedu yakuda fana hadika at least haisi change inoshamisa but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Mumwe mugari wokuhonde valley vaedhika Chikoti vanoti zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vemuhurumende vanonzi vaende kumudya ndigere kana vasvitsa makore makumi matanhatu asi vamwe muhurumende vachitoda kufira pazvigaro. VaChikoti vanoti havazi kuzovhotera vakweguri musarudzo.
Amesivo 7 amateacher at least inozviretire muna ne 70s ndipo dotanga kuita president izvezvi ozopedza term yake ane 8 years ane new ideas anotipa api acho hapana.
Mutungamiri webato the African Democrats vamako machona vanoti sarudzo dzegore rino dzichava pamukana wekudzidza zvinoitwa musarudzo macho. Vamachona vanoti sekuona kwavo pari zvino mapoka anopikisa ari kuwana mukana wekuita misangano yavo wakasununguka pasina zvimhingaidzo sezvaiitika kare.
Maopposition aya ari kutanga tinge titodzidza hatinambozviita izvi hatinambokwanisa kukambena upenyu hwedu hwese inguva yokuti nesuwo tiri kutodzidza kukambena asi sokudzidza kwedu hazvire kuti hapana zvatinopawo zvatinokwanisa kuita munyika. Zvakawanda tine maexperience tine rudzidzo asi tatisina mukanwa wokuti tingabetserawo nyika yedu sei.
Mugari wekuchimanimani vaGideon Masimbe vanoti mutsauko uripo pakati pemakore evatungamiriri varipo nevechidiki avo vakawanda munyika vave kuvhumirwa kuvhota uchapa mutsauko pane zvichazobuda musarudzo idzi. Vamasimbe vanoti mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mudambudzo Mnangagwa nemakore avo makumi manomwe nemashanu havazi kuzomira navachamisa vane makore makumi mana ekuzvarwa sezvo vakawanda vechidiki vari kuti vanodawo kutungamirirwa nevechidiki.
Basically I think the age difference is the one which matters. Munyati inenge yatosiyana even brain wise ka the system zvinenge zvatodini zvatosiyana because munyati yemunhu ane 75 years and above kana ari ma 60 if you look at the ZANU-PF system kana kuti ma minister is bracket row is between 62 and 75 and the majority varikuvhota vari 40 and below. So how can you be controlled nemunhu ari ane 60 years.
Zvimunya yadzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paZimbabwe Open University vaFreeman Mbosso vanoti vanoona sarudzo dzegore rino dzakaomarara kwazvo zvekuti achakunda anenge aine chidimbu chidiki diki. VaBosso vanoti vanhu vakawanda vakanovhota zvinogona kukanganisa ZANU PF, asi kukaita vanhu vashoma vachanovhota zvichakanganisa MDC Alliance kuti ipinde panyanga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi wemuFrance audza sangano renhau reAssociated Press nasi kuti honzeri yerufu rwaAnthony Bourdain kuzviuraya uye hapana kufungidzira kuti pane zvimwe zvakakonzera kufa kwake.
Musi wa14 kukadzi 2006, dare remuAmerica reHouse of Representatives rakatenderana kuti mwedzi wachikumi gore rega rega ube mwedzi wokupemberera zvizvarwa zvemuAmerica zvinobva kuCaribbean pamwe chete netsika dzavo nekufarira zvavakaitira America. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti mwedzi wokupemberera uyu ndewekufara nekukudza avo vakabva kuCaribbean vakabatsira kuti America ibudirire sezvairi nhasi. Vanotizve vanhu ava vane zvipo uye vanoshandira kuti America ibudirire. VaTrump vanoti semapurisa vanochengeta zvizvarwa zveAmerica uye vanomirira vanhu vavo mumatunhu avanogara vachidzidzisa vana vezvizvarwa zvemuAmerica muzvikoro. Mune zvemitambo, vaTrump vanoti vakahwinhira America mibayiro yakawanda uye vachibatsira kusimudzira nzvimbo dzavanogara. VaTrump vanokudza Dr. William Thornton avo vaibva kuBritish Virgin Islands vakave ivo vakaumba muzinda weUnited States Capitol. VaTrump vanotiwo vaJean Baptiste Dusable avo vakazvarirwa kuHaiti ndivo vanozikanwa semunhu akatanga guta reChicago iro rinozikanwa zvikuru pasi pose. VaTrump vanotizve America inofara nekukudza zvese zvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean izvo zvavanoti zvinosvika mamiriyoni mana muAmerica. VaTrump vanoti America inodada nezvakaitirwa nyika ino nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean uye nezvavari kuramba vachiitira nyika ino. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namai Mativenga, avo vanoita ivo nezvematongerwo enyika. Tiri kuda kunzwa kuti sei vakasiya ivo bato reMDCT yaitungamirwa nemuchakabvu vaMorgan Tsvangirai.
2014 pakatanga kuita kukwesherana zvakanyanya pakati paTsvangirai neakanga ari munyori mukuru webato vatendai bidi. Saka ini mhosva yangu ipapo yandakapomerwa ndeyekuti ndakanga ndakanyarara ndisingatori chidano sezvandakandaita 2005 vatangirai pavakatangana nawo Shimini Nyuve ndigamira divi ravatsvangirai. Saka Gwendo gwavazonetsana naTendai Biti muna 2014 ndakati munhu watanga hondo yake rega aipedzi. Naizvozvowo ndakanga ndisisina chigaro chikuru mumusangano chaiita kuti ndikwanise kuti kana ndichitaura ndinonzi kasaka ndakangotiwo sezvo ndakaterega namba 9 yandakanga ndakabereka ndombogarawo kumateresi ndichingoona kuti bhora rinotambwa sei tofamba takadai
matimi mimaakune coalition idzva munoona nyika yakagadzirira here kuti itongwe nemunhukadzi
izvo ndo zvinogara zvichitaugwa kuti vanotova nechirumbi chacho chinonzwikwa chaizvo Zimbabwe is not ready ini ndobvunza mubvunzo wokuti chinokonekwa ko inosengwa pamusoro here nyika yacho handiti mahofisi anenge ane vanhu vanoshanda imomo madzimai akasimudza dzimba nyangwe chikaranga chinoti mherera kwayo ndeina mai pakasara vana vachirerewa namai mai ndiye mutungamiri wokutanga anotungamira mhuri pamba tozokonewa zvenyika sei
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu amai Lucia Mativenga pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa madzishe anonzi ari kuramba achiti anotsigira bato reZANU PF kana kuti kupinda mune zvematengero enyika kunyange hazvo mutongo wakaturwa nedare repamusorosoro mazuva apera wakanga uchiratidza kuti madzishe haafani kunge achipinda nezvematongerwo enyika mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaEdison Chiota tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChiota
makadi zvenyu nevateereri pamwe chete
vaChiota nhasi dzatimbotarisa nyaya dzatiri kuona dziri kuramba dzichibuda dzemadzishe ari kuramba achiratidza kupinda mune zvematongerwo enyika isi takaona mutongo wakapiwa nedare repamusoro mazuva mashoma apera wairambidza madzishe kuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika zvizviri kuita kuti madzishe aramba achitevera nyaya dzezvematongerwo enyika kunyange mutemo nemutongo uchivarambidza kuita izvo
tine madzishe ari paviri tine madzishe edzinza agadzwa hushe nekuda kwechimiro chedzinza tine madzishe ane hushe hwagadzwa nekuda kwezvematongerwo enyika kwekuti vanhu vanoti ai nzvimbo iyi yakambenge iri yedu vakazoita popula mune zvematongerwo enyika wobva anzi ngaachitungamirira inzvimbo iyoyo saka madzishe maviri akasiyana anenge achigona kufevha mapeposi kana kuti anenge achigona kuita zvinhu zvakasiyana pamwe chete ipapo chimwezve chinoitika ndechekuti aenda kunoita chinhu ichi nezvikonzero saka nazvinomupa mukana wekuti ava asinoita zvinhu zvasina kukodzera nekuda kwokuti anenge achiti iye inini chandiisa apa kana chandiendesa apa ndezvematongerwo enyu kana adare izvo zvenyu munenge maakuti manje ari kudarirei ari kudii asi ari kukuratidzai kuti izvizvi ndo zvaari
asi kavachota kana munhu akanga ari acting chief anenge achitoziva mashandiro anofanira kuita madzishe chii chinozoita kuti atadze kuziva mitemo iyo
zvinoitika ndezvekuti maacting chief anoacta pafa mumwe ishe asi haasi ose maacting chief anoenda kunotrenwa kana kunodzidziswa nelocal government vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa nekuti vanenge vachinzi hamusati masvika padanhere vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa neministry of justice nekuti vanonzi hamusati maamadzishe tiri kuzomirira kuti kana paanashe ndiye anofanirwa kunge achiitira kuti basa iroro azoriita sakana vane chikonzero chekusaziva bumbiro remutemo kana kuti vachinyatsozwisisa kuti dumbiro remutemo rinofamba sei
ko iwo musangano weZANU PF ndo watiri kunyanyonzwa madzisha achitsigira pachena unotadzawo here kutaurirawo vanenge vachida kupinda mauri asi vari madzishe kuti aiwa mutemo hawo kubvumidzei mirai
rega ndikubatsirei pamwe chete nenyika ibatsirike vanhu vezvematongerwo enyika vanhu vanotivo zvakaipa kana zvichiitwa nemumwe asi kana zvaakuitwa naivo vanoti zvakanaka ZANU PF inoti zvakaipa kana ishe akati ndinotsigira MDC ndoda kukupa muenzaniso we2002 vakange vakabata ushe hwekwa Chota acting chief George Tazvinga Zengeya vaitwa interview vakataura ivo kuti aiwa inini sashe handigone kuti ndidwa neikwe ndichiti uyu akanaka uyu akaipa nekuti ndirishe wezvinofema nezvisingafeme kusanganisira masoso nemadzvinyu izvozvo zvakaita kuti pane vaine mak inove iri kutaurikana nhasi kuti vakaramba ZANU-PF.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuwana nguva yekutsanangura nyaya iyi.
Aiwa, maita zvenyu zvinotenda.
Manga makateerera kuna vaEdison Chiota muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Hakusi kudaidzwa anonzwa nhasi mushure mekunge chikwata chema Warriors chatora mukombe weCOSAFA Cup kechitanhatu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yakunda Zambia 4-2 nezvibodzwa zvanwiswa naKama Billiard naTino Kadewere. Asi vakomana ava vapotsa vanyura pasvika maminitsi makumi mapfumbamwe akatarwa. Zambia iri pamberi 2-1 asi Kadewere akakwanisa kunwisa chimwe chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite mangange mutambo uyu ndokupinda muextra time. Muextra time, Billiard anwisa kaviri, Zimbabwe ndokurova Zambia 4-2. Zimbabwe yave nemikombe yeCOSAFA Cup mitanhatu, miviri pamusoro peAngola, South Africa neZambia, idzo dzine mikombe mina. Murairidzi wechikwata ichi, Sande Chidzambwa, aitawo murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana. Muteveri weDynamos vaPonsent Mundiwa vanoti zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe ichakunda.
Zvinhu zvakazagara zviri pachena izvi kuti vakomana vanohwina, vakomana vafadza. Ndizvozvo, havafadza, vatamba ize timu, hauya happy.
Kadewere ndiye anzi atamba kukunda vatambi vese mumutambo uyu, achiti iye anga achizvizivawo sezvo vanga vakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Tanga tichitaura nezvemutambo uyu zvakanyanya nekuti tanga tichida mukombe uyu, saka zvaitika.
Kadewere akanda zvibodzwa zviviri. Warriors ari kuenda kumba achinyemwerera nemari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarands iyo vatambidzwa nekutora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe haafanirwi kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuNhlangula 2018. Ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho.
Nokunisa mambo rotonga dunhu rauri hatongi nyika yose, asi ZANU-PF yakaparara chii nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU-PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front, uretired Brigadier General Ambrose Mutiniri, uthi ngasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kaMnumzana Mnangagwa, athi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho.
So nxa kuyikuthi khona ikhulu leyi yaba khona ngenxa yokuthi labo eParliament bayenza impeachment, labo bangama-collaborators, siyabesaba. Kungcono isoshi ngabe ngilibona, kodwa umbulalo omkhulu yi-member of parliament engalalwazi.
Sizakuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu lesizwe leZambia kumdlalo we-COSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Ekhuluma lenkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni werally eMthoko, umnumzana Mnangagwa ugcizelele ukuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo elizweni kungabi lodlakela, njalo abavela kwamanye amazwe sebanxusile ukuthi bezohlola ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Uthembise njalo ukuguqula impilo zabantu kwezempila kahle, kwezemfundo, kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye. Asizweni amazwi akhe.
Hamberi neZANU-PF, hamberi nokubatana, hamberi nokuwina ma-election, hamberi nokuwina ma-election. Basi lemandu. Kana kuna MP akangwara kana oda kuita ndakaende kudze secret.
Kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalele parliamente, ngiyalixwayisa ukuthi ungaye enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha. Akwamukele, umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe. Uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi, njalo uzangena edalele parliamente. Induna izasebenza labo mlisa, labo sobhuku, ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele. Kodwa ungaphikisa, usole uzakuhlupha. La ninkokheli zomdabu, manyanani lebandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni, njengoba iZANU-PF ikhokhela ilizwe lonke.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma labalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu werally eMthoko. Asizweni enye ezinduna ebekulo umhlangano umnumzana Edward Nyamukapa echasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla lezanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ubabona njengabantu abaqhakathekileyo.
Uru rurenekezo wauya pa chaizo zvatinotarisira semadzima votishande newana wedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvingazvisinganyatsobatikana bane vazhinji. Kuti dai tikashanda takadaro handifungi kuti pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro. Yes.
Lawo ngamazwi enye yezinduna ebesemhlanganweni kamongameli Mnangagwa umnumzana Edward Nyamukapa obechasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla lezanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthi baqhakathekile. Ukusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamuhla ubelo wakhe umhlangano we-rally eRutenga lapho athembise khona abantu ukuthi uzaguqula okunengi ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ikakhulu kwezomnotho. Uthe uzalungisa okuphakathi inkokheli, alungise okwezikolo, alungise imigwaqo kanye lamafekithali. Njalo ukhangelelwe ukuba lomunye umhlangano eChiretsi kusasa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front retired Brigadier General Ambrose Mutiniri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kamnumzana Mnangagwa ethi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho. Umnumzana Mtiniri uthi ibandla lakhe alisoze limanyane lamanye amabandla kukhetho oluzayo njalo selixotshe elinye icele lalo elikhokhelwa ngukosikazi Eunice Sandi Moyo. Intatha yezindaba yethu Mavis Gama obesemhlanganweni lo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe e-Adelaide eCase eHarare namhla umnumzana Mtiniri uthi wawubona kufanele aphume aphele kubandla lezanu-PF besanda kuhluthuna intambo zombuso yikho wabumba ele-MPF.
Kana uri muto wakatakura futi uchidraiva ndege uchidraiva tengi harisi rako tengiro nefuti yacho futi haisi yako wanzine nyika. Diwe mchengeti wedu, tichengeteo, chengeta nyika edu, nesoti koko na urara opeza ganaka, tichisumzira nyika edu, murunyararo. Itrastika e, kuvimbwa newe.
Usole amalunga edalele parlamente, ngathi kwehluleka ukuvikela isekelo sombuso, okusekelwe ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland South, kuleli bandla, umnumzana Johnson Langa.
Nesikhathi sempi wawulama wo collaborators ehamba lama wo veterans. So nxa babesifa kanye lama wo veterans. Yikho ke ama parliamentarians akhona lawa ngama collaborators awekhu abantu abazifunela imali nje yakona abantu mama. So nxa kuyikuthi khona ikhu lay yaba khona ngenxa yokuthi labo e parliament bayenza impeachment. Labo bangama collaborators siyabesaba kungcono isothi ngabe ngilibona kodwa umbulalo omkhulu member of parliament engalalwazi. Ikho ke siyadinga ukuthi lati abe NPF nqa uNkulunkulu engasiphathisa nqa ama MP engena akuye lama workshops aqinileyo abanika ulwazi olupheleleyo ngeconstitutionalism ngoba thina our values are about constitutionalism idemocracy.
Asizweni umgcini sihlalo wesigaba semashingo kuleli bandla umnumzana Amasa Nenjana.
Uyahlubona ukuthi abantu laba kakhwa abakwazi abakwenzayo. It's unfortunate ukuthi u president he was lobbying ukuthi bengasayini impeachment ama MPs. But ngenxa yokuthi president bengawazi ukuthi kula kwenzakalani, he was deprived the right ukuthi ezwe ukuthi kwenzakanani phandle. Bathi be organize ukuthi bengasayini impeachment. Basisizwa ukuthi ah se incwadi seyibuyile ukuthi wena upresident senjani se resignile. I'm very sure ukuthi ngaba amabishana upresident impeachment wengaso ziphumele because uthi yena obesele 80 of the MPs that is ekhumeka ukuthi singasayini. So most of those people abasayini leyo ngabantu ababuye bazojoin iparty bengakaqedi term of office base organize ukuthi bekeep president.
Kuvunyelene kulomhlangano ukuba kusiyafika olwesibili kumele ibe isikhona inkokheli ekhethwe nguZulu ukumele izigaba njengoba bengasayi kuma primary elections isikhathi sesidliwa nguMangoye. Umthinili uthi uzabhalela inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi ingavumeli oza kuthi umela ibandla le-NPF engelancwadi ayiphetheyo esayinwe ngumgcini sihlalo waleso sigaba ukuba ngempela lilunga labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe yona evame ukuthi ibandla elibusayo leliphikisayo labelane izihlalo kodwa iZANU PF ikhangelele ukuthola izihlalo eziningi lonyaka ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa ebikwa udabuka khona njalo izinga lokukhankasa uselikhwezile uma kuqathaniswa leminyakeni. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe liseganyeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizini Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo 1980 kwakuyisikhathi sempi okungelabunandi. 2 yazuzakala isivumelwano selakhesta. Kakuzange kube ngisho le referendum yokuthi abantu bayayivuma kumbe bayivumi. 3 amasocha wonke esempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje ama voters abantu babengarejistana. Babe bongungena kuphela bavote. Kumvote kathathu, kumvote ka-4, abanye kwakutwa bagezi izandla. Asikwazi khonoko, kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000 ibandla leZANU belidliwa kabuhlungu enkabazwe loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu kwathi ibandla leZaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende lakumakhansili kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona iZANU yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi ZAPU yayabamba emathebeleleni le-midlands kakhulu. Yikho-ke ngokuphuma kwama-results anjalo kwakulezi nkulumo ezivela la kuThatcher ezithi zona hayi thina owinileyo kazisoze sizazithandela thina esizamfaka. Kwakubuye kwabonakale enyuzipepeni ukuthi hayi iZANU ibisisenambane eMozambique. Ihlangene labonilodi Choms khonale belabomgabe laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efincube uchaza amalanga okhetho luka 1980.
Sibuyela futhi ngo-1980 uzakhumbula ukuthi kwavotwa mhla ka-26, 27, 28 February 1980 kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhla ka-18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo eli-enough elifaneleyo ukuthi baphikisane baze balungise konke. Asibuyeleni kuleso simo, hayi lesi se-48 hours.
Ukomishina we-ZEC uNkosikazi Faith Sebata uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile njalo luza kube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzemambijana, ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile. Kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Ke silichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7. Esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fowembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamahlaba ithwale eFilabusi lapho engixoxa khona lesakamuzi umnumzana Paul Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu babantongamini Nkomo.
Usilobela incwadi lapha ukhala kakhulu ngendaba yentuthuko uthi akula zibhedlela, akula zikotsho zamanzi esigabeni sakho. Kumi njani kahle kahle?
Umgwaqo umgwaqo owagcinwa ukulungiswa ngesikhathi sikaSmith. Abantu banatha emfuleni lapha kuwanezi, banatha nezinkomo, yabala ama-toilet. Uma umfula lo ugcwele babantu nabili inkomo, abantu bathatha amanzi ahamba emfuleni alododi nje wonke. Bathatha nje abantu ngomfula yabugcwele, ngoba uma ukuthi umfula ungagcwalanga bakwazi ukuthi bayenze bagebhe nje imthonjanyana lapha emhlabathini emachebe-chebeni, banathe lawo manzi. Kodwa-ke uma umfula uma ugcwele, abantu bathatha wona lawo manzi angcolile lezi nje ezifileyo aledoti nje zabantu abalazambuzi, bathatha nje babebesiyanathe emfuleni nabantwana ba.
Isibhedlela kumbe ikliniki eseduzane lalapho ohlala khona Ndlovu yiphi?
Ikliniki eseduzane lalapho esihlala khona yiyo iwanezi kliniki. Ukuthi laphana thina esihlala khona ma siyabako siyafika iwanezi mission is about 6 kilometers. Isibhedlela iFilabusi hospital and iwanezi mission okwamanje layo ngayila ambulance. Suthi ma ungasuka lapha umuntu ugulele umuntu ifike iwanezi mission, ma bethi hayi lo muntu akadlulise leFilabusi, kusho ukuthi kumele waye imoto nje ikuhambise eFilabusi. Ma kusemini ke uthi uzomthwala ke umhambise kuskuta, ufike kuskuta laphana ke ubambe ke amabhasi uye eFilabusi. Ma kufika usuku uthi ukuthi uyasomele uhaye imota from ewanezi mission izikuthi iyokufikisa eFilabusi.
Liya ke lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane labameli benu kuhulumende?
Abameli ngifuna ukuthi ngiyibeke nje kahle babogogo. Abameli bakuleyana indawo njengoba indawo leyana ingane iyangcwelelana nje nebhelingwe leFilabusi. Ungapha kube kunomumalakhe Nkomo akaveli ebantwini, owangale laye akaveli ebantwini, abantu abo kabaveli nje ebantwini. Ngithemba abantu abazovela nje manje njengoba sokuyaqala ukuthi kuyakhampeni ukuthi sebezodinga usekelo. Ngiyathemba ukuthi sebezoqala ukubonakala ebantwini. Ngapho kwakulobabumalakhe Nkomo ma udlula engane ezikusiya ngangapha kube kuzobaba u-Andrew Langa. Labo bantu akula thuthuko abayilethela abantu. Into abayaziyo ikuthi nje ma sokusiya vota beze ebantwini bazofuna amavoti. So akula nje into abazihlupha ngayo lokuthi abantu baphila njani. Kuthina even abantwana bezikolo manje nje izobe lisina nje isikhathi lesi, kulabantwana abalahlekule imphefumulo bezama ukuchapha imfula ukuthi baye ezikolweni. Abantwana isikolo isecondary mangaphakamisi bahamba abo 15 to 20 kilometers ukuthi umntwana ofike esikolweni abuyabuye achaphe le mfula emkhulu le khuluma ngayo one river. primary isikhona isikole esinye esiyobathi izikhombe kuchotshwa imfule eyi-2 ungane iwane river kuchotshwa lomalole river so izulu mali sina mali ngana nje inyanga yonke abantwana bayahlala nje 1 month bengafuni akula ntuthuko akula bridge akula nje lutho ukuthi uzathi umntwana akayichaphala ngale bridge nakula bridge nje indawo nje ukuthi nje abantu baphila nje ngasazathi izinyamazana nje ezihlala esigangeni
Alubana elalele umnanga kwalohulumende wakhe mazibano ngawaqondisa kubo
amazwi mina engawaqondisa kuye ubaba uMongameli ubaba uEmerson Mnangagwa ukuthi nga yakhonakala indawo lendawo lapho mhlawumbe yena angakhona khona ukuthi ahambe njengoba nje siyakhuluma kunye makuthi angakhona ukuthi akuze azame ukuthumela iqula lakhe liyozibonela impilo ephilwa ngabantu ngoba ngikhemba naye engathi ufuna ukuyenza irally yakhe kuleyani indawo kuyabe kumele asuke ethwele amanzi eHarare ngoba akuboni ukuthi yena amanzi anathwa abantu bakuleyani indawo yena ngawanatha ningezosotwa uMongameli esefike wadle ice cream futhi eflabos ngathi ngase ice cream kuyikuthi yi-poison angawanatha nje manje ahlagule manje idodi nje
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ndlovu siyabonga
hayi lami ngibonile baba kodwa mina ngikomeze ngathi mhlawumbe kungaba le ndlela zokuthi noma ngubani nje ongakhona ukusiza ngomgodi nje wamanzi
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngisefilabhusi kwamahlabayithwale ngixoxa le sakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
ngugama
Siyabonga ntungamili asizweni uhlelo liphuma lendaba lijone lendaba
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle igama lami ngu Chris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Cooksman umhlabeleli sihlaziya udaba lokunxuswa kwabahlabeleli embuthanweni yabezombusazwe okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Hayi ngiyabonga baba ngiyabonga.
Yi ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lokubana bakhona abaculi sesibone abaningi kakhulu abafana labo Mtukutsi labanye ababalisa lo Sandra Ndebele sike sezwa kunsukwana esanda kwedlula kubana uke wabonakala eralini ye Zanu PF. Wena njengomhlabeleli uthini ngalokho?
Ah mina ngingakutsho ukuthi endabeni ezifana lalezo sokusiya ngokuthi yena wayekulowo mhlangano ngegqoke liphi ibhatshi egqoke ibhatshi lobumusician kumbe eyimemba eyebandla lonalelo ayeseralini yakhona so nxa kuyikuthi wayehambe yena vele eyimemba kakulankinga nxa wayehambe eyimusician kuyikuthi waye eqatshiwe uhayo ebhadelwe imali ukuthi eperforma kuphela alakho amboni ububi bakhona ngingazi khona pho kundaba zamazwi abe sewakhuluma umusician ngingasatshweli kundaba kaSandra kuphela sengitshwela nje ku-any musician ukuthi lapho kuba khona ngani kuyakiliza kunxa eza kuma phambi kwabantu ebeseqalisa kubutha izilogani zebandla kumbe seqalisa ukungani usecampaign elibandla laphana ayikho lapho embona ngani akuyabe kungani akuhambi kahle kakhulu ngoba kuyabe kuza kuluzisa abalandeli labana abamanye ababandla lana aphikisana laleli wena kade useralini yakhona kutsho ukuthi abalandeli bonke labantu zabaluze kuba nanto abona ukuthi wena uyabula abalandeli abavela kuwonke amabandla ezombusazwe so sokusiya ngokuthi kumbe akuphiwa imali oyibona ukuthi le angingaze nahlekelwa ngabalandeli kanilandabanye bende mali kumbe usukha ngale future akho ukuthi ngokwenza so ukuzi-aligna le any political movement kawusoze kubulale i-career yami yini so yizo izinto eziyabe ziqakathekile ukuzikhangele zona ziyana nxa ungumculi uphatheke entweni zona ezizabopolitics kafanele ukhangele i-future ukuthi uza kubhalansa njani konke
asithi wena unxuswe ukuthi uyecula emhlanganweni asithi OMDC uyafika uziphathe njani nxa kuyikuthi kwilibandla lawo lisekela
khona apho yibo bezime mbucho ukuthi uyabo sosekhonini njengeartist nxa sekufike emumweni njalo ngoba uzahlwe bonke labantu abalandeli abephathe ngasiyo MDC bazaqalisa ukungasakulandeli kuhle ngoba abantu entweni zepolitics bangena ngenhliziyo sebele kakhulu ukuthi lento encane bayi interpreter ngezinye indlela.
Kodwa siyabona abanye abaculi abafana lo Oliver Mtukudzi. Umtukudzi useke wabonakala emaralini awe Zanu PF kodwa ungani waphumela kwengangcolanga. Kuyaba kuhamba njani khona?
Kuyaba kuyikuthi uyenze khona lokho engikuthile ukuthi nxa yena ihambe eqhathiwe i-artist esiya entertainer. Ufike wazitshayela ingoma zakhe wa-entertainer abantu kwaphela khonapho wakutholela imali yakhe.
Ake sikhangele elakusasa. Ikhona yini ingoma esingayikhangelela?
Ikhathesi kulesindle ephume nje this week. Ngathi iphume this week yokuchaya ingubela amehlo.
Ah, okay. Hayi, siyathaba kakhulu ukukhuluma la. Ungavalelisa abalaleni.
Hayi, ngithanda ukuvalelisa. Mbonga kakhulu, mbonga wena msakazi lawe odniki platform yokuthi lamke ngizwe express kanina.
Hayi, sibongile. Sifisela inhlanhla.
Siyabonga.
Lo ke ngumhlabeleli ocula ekobulawayo uKuxman ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sonke amalota sambeni nithi nasiyo gumulela.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Iqembu lesizwe lama Warriors yilo elithethe inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba elethi Polopolo eZambia 4-2 enkundleni yePeter Mokaba Stadium ePolokwane eSouth Africa lamhla emini. Kama Biliyathi nguye ohlohleka bili ngemzuzu yokongezelelwa e-extra time emdlalweni ophose wafika emlindi yacina kuyi 2-2 ngemva kokuba uPhilana Khatewere ehlohleka bili. Iqembu ehlohlela iqembu lesizwe eZambia lona lihlohlelwe kabili Lazarus Khambole. sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umnumzana Emerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leNational Patriotic Front, uRetired Brigadier General Ambrose Montaneri, uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende ngokuhluthunela uMongameli Robert Mugabe umbuso besebenzisa ibutho. AmaWarriors athatha inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba iqembu leZambia 4-2. Ayike siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.